Mangwanani akanaka vatereri, tinosangana zvekare mangwanani anhasi uri musi wechina, chikumi 27, 2019. Makateerera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Musakanganwa kuti chirongwa ichi chiri kubudiswa paFacebook page yedu izvozvi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Vamunangagwa vanoimbisa vechidiki vebato ravo kuti vachaumba komisheni ichaferefeta nyaya dzeuori dzakataurwa nevechidiki ava. Sangano revashandi vemuzvipatara reHealth Apex Council rinoti richaramba richienda kumabasa kwemazuva maviri chete. Tichanzwa zviri kubva kwamuri imi vatereri veStudio 7. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Vechidiki vebato reZANU-PF vanoti vari kutambira nemufaro danho ratorwa nemutungamiriri webato ravo uye vari mutungamiriri wenyika vaEmmerson Mnangagwa rekuti vachazivisa nezvekomisheni ichaumbwa kuti iferefete nezvenyaya dzeuori dzakataurwa nevechidiki ava vachifumura vamwe vakuru mubato iri pamwe nemamwe mapoka ehurumende kana masangano. Munyori anoona nezvegwara remusangano muboka rechidiki reZANU-PF vaGodfrey Tsenengamu vanoti kunyangwe hazvo vasina kushandisa gwara chairo mukubatsira vanhu vakaita zveuori ava, vanofara kuti nyaya yavo yanzwikwa. Ngatinzwei hurukuro yavaita naJonga Kandemiri weStudio 7.
Bongusa rechidiki rebato tinogashira zvikuru danho guru ratorwa neutungamiri wepamusoro mubato redu pamwe chete naPresident wedu Mnangagwa. Ratarida kuti kunyangwe hongu tichinzi tinogona kunge takashandisa gwara risiro pakudoma vanhu mazita nedzimwe nzira, asi dare guru ragashira zvikuru kuti nhau yatakasimudza yehuori haina inzvimbo panguva ino uye pasi peutongi hwababa vaMnangagwa. Saka sevechidiki toda kuti titende danho guru ratorwa uye tichivimba kuti vachapiwa basa rekuferefeta kana kucherechedza nhau dzatakasimudza vachaita basa nemazvo.
Tiri kuonawo zvakare kuti nyaya iyi yasimudzawo mitauro kune vamwe vamakadoma mazita vatoenda kumagweta vachida kuti mutorerwe matanho. Muri kutambirawo sei nyaya idzodzo?
Ayo hano zvagara zvinozivikanwa mukoma kuti panotorerwa murume demo panosara matsune tsune. Zvinhu zvataigara takaziva uye tatarisira kuti kana danho guru repesera takatora rikange raitika, hapana anorohwa chibhagira achingowira pasi asingazamewo kuzvibatsira kana kumiramira kuti abve mudambudziko raanenge ari. Saka senyaya iri pamberi pematare edzimhosva hatina zvizhinji zvatingataure, but taakungomirira kuti tigozonzwa kuti vekumatare vanoti kudii sezvo nyaya idzodzo dzichinge dzaiswa pamberi pavo. But sevechidiki vemusangano weZANU-PF uye sevechidiki vemuZimbabwe, aiwa hatiri kuti isu hatisi kuzombodzora tsvimbo nekuti gudo rabata kumeso nechikonzero chekuti kana asiirira mabasa euori achiitika kwete chete kune vasimudza nhau idzi vachibata magweta avo, asi munyika yose tinoona kuti tinenge taparadza remangwana revana vedu uye kuti tinenge taita mbwende pageneration yedu. Saka hatisi kuzombodzora tsvimbo, tichangoramba takatsika patakatsika tichingoti pasi neuori.
Pane vamwe vari kuti muri kushandiswa nechimwe chikwata muZANU-PF imomo kurwa hondo dzezvikwata, munoti
sezvo vamwe vacho vasarudza nzira yekuenda kudare, tinovimba kuti no zvakangonaka kuti timirire matare kuti azenge achipa muono wavo kana isusuwo tabuditsa umbo hwatinawo. Hatisungirwe kupa umbowo kune vanhu chero vatangosangana navo mustriti vanotibuditsa iumbowo nekuti vanenge vasina chekuita nawo. Saka tinomirira kuzobuditsa umbowo hwedu kana tikange taenda kumatare.
tingaona muchitaura mazita here vamwe vanhu vari kuita zveuori tichionawo vakawanda vari kuti makasi ya vamwe vanotarisirwa kunge dai vakafumurwa panyaya idzodzo.
Zvazvinongoita mukoma ndezvekuti tine dambudziko revatingati maarmchair critics vekuti ivo vanenge vasina ichavanoita, vasina kana danho rimwe chete ravatora mukutama kugadzirisa dambudziko, asi vanozvitora kuzviti manzwi dzekutaura zvinenge zvaitwa nevamwe kusoropodza danho raitwa nevamwe. Kana vamwe vachifunga kuti hatina kuita basa rakakwana, aiwa tinozvigashira, asi tinokumbira kuti naivowo vanosungirwawo zvakare kuti vapfuudzire mberi patakasiya. Vavanozivawo kuti vanoita mabasa ekuti hatingavarambiri, asi tinokumbira kuti naivo ngavatibatsire nekuvadomba semadomero atakangoita, nekuti harisi basa redu isu rekuti tingonzi notisi tinofanira kudoma. Isu takaita upedu, kana vanhu vachiona sekunge tine patakasiidzira, aiwa vakasunungukawo kuti vapedzise.
Avo vanga vari munyori anoona nezvegwarare musangano muboka revechidiki rezanupf vagodfrey senengamu vari parunare muharare najonga kandemiri westudio 7. Mutungamiriri wesangano revashandi vemuzvipatara vanoshanganisira vana chiremba, vana mukoti nevamwe reHealth Apex Council vapanganya chivese, vanoti vari kuenderera mberi vachienda kumabasa kwemazuva maviri chete sezvo vasina mari yekuti vakwanise kuenda kubasa mazuva ose. Vashandi ava vanoti mari yavo yavari kutambiriswa yemaRTGS iri kuramba ichishaya simba, asi gurukota rezvavashandi amai Sekai Nzenza vanoti hurumende iri kuronga kuwedzera vashandi vayo mari mukutanga kwemwedzi unouya. Mukuzeya nyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata vachivese.
Pari zvino iye zvinoizvi maCivil Servants ose akangomirira zuva rakapromiswa nemutungamiriri wenyika kuti musi wa1 pane zvimwe zvingangoitika kuti pawanikwe shanduko maringe nemararamiro ari kuita maCivil Servants kuti muhoro wavo pamwe vanenge vaine zvavanenge vaita kuburikidza neMinistry of Finance.
Imi makakumbira kuti muri kuda kuwedzerwa mari?
Isu hatina kumbenge takumbira kuwedzerwa mari, asi taingoti sevanhu mbenge vaitambira maUS dollar uye hurumende zvayakaintrodusa interbank rate. Saka taida kungoti titi salary yemunhu yaanga inayo previously paUS dollar yoretwa neinterbank kuti ienderane padhuze nemapurize.
Asika taona hurumende ichivandudza mutemo kuti vanhu vangotenge nemari dzemaRTGS vachiti vari kuitira imi vashandi vehurumende kunyanya, nekuti vamwe vanga vakuti vanoda mari dzekuamerica chete. Zviri kushanda here izvo?
Sezvo mutemo uyu wakadzikwa marimwe zuro unouyo, hatisati tingakwanise kutaura kuti zviri kushanda kana kuti hazvisi kushanda. Tarisiro yedu ndeyekuti zvinofanira kushanda, nekuti kana taane mari yedu yemuno kwakureva kuti hapana anozongofumomuka mangwana achingoti nhasi rakwira rapakati. Iriyo shiro yedu. Patisina chokwadi napo ndepekuti kuvemasitoro vachaitwa sei kuti vasarambe vasikuomuka vachikwidza mapuraizi zvakare, nekuti here taane dhora redu vacharamba vachingoita tsika yavo iyoyo.
Totarisawo kushanda kuri kuita vanhu, muri kuenda kumabasa mazuva mangati?
Pari zvino takatenderana kuti tichangoramba tichimboenda mazuva mairi atakange tanga takatara paprevious meeting yedu yeprevious week. Saka tiri kukwanisa kunge tichingoenda mazuva mairi. Vanokwanisawo kuenda mazuva akawanda, hapana chinenge chakaipa. Achiri kukwanisa anenge achingokwanisawo kuenda.
Saka izvatenderanwa nevakuru vezvipatara zvakasiyana siyana?
Ya, zvipatara zvakasiyana siyana zvinongozvitambirawo zvakasiyana maringe nematurirwa anenge vaitwa chichemo ichocho nevashandi.
Ko Health Services Board iri kuti kudii nekuti vashandi vashande mazuva mashoma?
Izvo takabvira tatotenderana kwatinoti kubhaipataiti tei takambobvumirana mazuva anoita matatu pasvondo. Saka takazwa pachichemo kuti mazuva matatu achagoneka mari yacho iri kurumidza kupera yekuti uye kubasa.
Mutungamiriri wesangano revashandi rezvipatara reHealth Apex Council vapangana chivese vange vari parunare muHarare. Zvichakadaro, munyaya dzezveutano nyanzvi mune zvezvirwere zvepfungwa Dr. Stembile Masatini vanoti havasi kufara nezvavari kuona muZimbabwe maererano nekurapwa kwezvirwere zvepfungwa. Dr. Masatini vanoti Zimbabwe yaidai yakaisa zvirwere zvepfungwa pamusoro soro pezvinhu zvinofanira kugadziriswa kare kare. Hurumende inoti vanhu vanoita miriyoni muZimbabwe vane zvirwere zvepfungwa, ichiti zve irikuedza kuti vanhu ava vabatsirwe asi pane dambudziko rekuti vazhinji havatsvaki rubatsiro. Dr. Matatin Walter, Studio 7, kuti hurumende inofanirwa kushanda nesimba mukupa njere kuvanhu pamusoro pezvirwere izvi nekuti varwere ava vanosarurwa uye havabatwi zvakanaka. Tabata Dr. Masatini kuti tinzwe nezvenyaya iyi.
Nezvenyaya iyi ihurukuro yekuti tinari takatanga kutaura nayo kubva kare nekuti zvirwere zvepfungwa zvakatanga kudhara.
Chii chinokonzera izvi?
Kutanga kwa mental illness kana kuti mental health, you know, vamwe vanozvarwa na zvirwere zvepfungwa izvozvo zvatinoita zveschizophrenia, vamwe vanoti depression, imwe inenge ine anxiety, zvinenge zviri, you know, inborn yekuti vanozvarwa nazvo. But I think zvatiri kutaura iye zvinezvi mental illness iri kukumba iye zvinezvi ka. Ndinoiti nini iri main cause yacho inenge yatinoti helplessness kana kuti hopelessness yekuti unopererwa kwekugumirirwa nepfungwa. Saka panogumirirwa nepfungwa vanhu vanenge vashaishisisa zvekuita. As a result, pfungwa hadzichakwanisa kunge what else can I do, chii chandingakwanisa kuita. Saka tinotanga kuone chii masymptoms manje atinoita mental health and two anenge ari most, you know, common anengari depression ne anxiety.
Tingaona sei kuti munhu ane chirwere chepfungwa?
Kazhinji kacho unenge wakutadza kuita zvinhu zvaunokwanisa kunge uchiita mazuva ese, kuenda kubasa, kumuka uchifara nevamwe kana kutaura nevamwe, kunge uri pane vanhu, you know, vakawanda. Vazhinji vanongorekana vava kuti ndinongoramba ndichingochema vedu, handizi kuti ndinoupi misodzi inenge ichibudirei, saka unoramba uchingochema kudaro. Vamwe havanotadza kurara, voramba vakangosvinura. Chinonetsa futi kuti ndinge ndichitsanangura kuti chirwere chepfungwa ka, because tikati chirwere chepfungwa taisa zvirwere zvacho zvese mubasket one. Saka iwo kuti pamuri kuteerera vateereri vanenge vachiteerera munonzwisisa kuti munhu unyatsodiagnoswa kana kuti unyatsoudzwa kuti chii chaiko chauri kurwara nacho iwewe, chipi chacho chirwere chepfungwa, please ndapota. Zvinenge zvichide chii ndakagara nemi kana kuti makagara nevanhu vanorapa, you know, zvirwere zvepfungwa kuti unyatsozoitwa yatinoti diagnosis chaiyo chaiyo.
Izvo zvirwere zvepfungwa zvakawanda sei?
Zvakawanda. Zvakawanda sekurwara sezvirwere zvemuviri.
Dr. Maratini, zvimwe zvinoita kuti munhu aite chirwere chepfungwa ndezvipi? Chii chinokonzera chirwere chepfungwa chivepo pamunhu?
Nhamo palist yangu, kushaya pekubata, kushaya zvekuita inoita number one palist, because ukange tikange chitaura kuti nhamo ka kana pakushayika ka unenge usingakwanise atinoti pachirungu mabasic needs ekuti ukange uine nhamo, that means haukwanisi kuwana chekudya, hauna kana pekubata, hauna kana pekugara, hauna kana uri munhu mukuru kukwanisa kuchengeta vana, pekubata nekuchengeta vana, hauna basa. Zvese izvozvo zvinokonzera chirwere chepfungwa nekuti unoshaisisa pekubata. Saka ndinobva ndaisa kuti inhamo yekushaya.
Miriyoni revanhu vane zvirwere zvepfungwa vakawandisa, zvoitwa sei Dr. Masatini?
Hatina rubatsiro. Saka iye zvinoizvi ndofunga maarticle andiri kuverenga ari kubva kuvakuru vakuru kubva kunyika kweduka, hatina kana, you know, mari yakakwana inoiswa pakurwapa zvirwere zvepfungwa. Tine mari rudziri kuiswa kwese kwese, but hatisati tawana mari yakakwana inoiswa pazvirwere zvepfungwa.
Zvamunokurudzira hurumende kuti iite ndezvipi nenyaya iyi?
Ndinokurudzira hurumende kuti iite priority, kuti chiite chinhu chekutanga chekuti vanhu vakwanise kubatsirwa, kuti vawane atiri kutiwo mabasic needs.
Avo vange vari nyanzvi mune zvezvirwere zvepfungwa, Dr. Stembile Masatini, vari parunare kuOrlando kuFlorida muno muAmerica, vachitaura neStudio 7.
Zimbabwe, the voice of America.
Tombo tarisa zviruma pepa nau anasi. Mu Daily News mune nyaya yekuti vaimbove mutevedziri wemutungamiriri wenyika vapelekezera mpoko vave kupiwa mari yavo yemulandigere mushure megore vabviswa muhurumende. Mu Daily News mekare meya weguta reHarare vaHerbert Gomba vanoti vachabudisa pachena mazita evanhu nemakambani ane zvikwereti zvihombe kukanzuro yeguta reHarare. New Zimbabwe inoti sangano rinomirira vashandi reZCTU rinongoda kuti vashandi vabhadharwe nemari yekuAmerica kunyangwe hazvo hurumende yakarambidza kushandiswa kwemari dzekunze. New Zimbabwe yakare inoti sangano retajamuka sefijikile rapa mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa mazuva manomwe ekugadzirisa nyaya yemari richiti kana zvikasaitwa vari kuzokokera kuvharwa kwezvinhu zvese munyika musi wa1 Chikunguru. MuNewsday mune nyaya yomutungamiriri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanonzi vadoma Judge Charles Hungwe naJudge Nicholas Matonsi kuti vave majaji eSupreme Court. Muchikamu chino tinopa vatereri veStudio 7 mukana wekuti vazvitaurire vega zviri mupfungwa dzavo.
Mangadipo vatepenyuri weStudio 7 aini ndoitawa Peter Katande ndiri muPretoria. Zvaitwa newakomana wemaori yazitazviona iya zvakutotirwadza isati tichatoziva kuti Zimbabwe chai chaiyo ii Zimbabwe ipi Zimbabwe rudzii chai chaiyo izvi. Tokundikana pakutamba bhora, tokundikana pakurhana ikonomi, hai zvazvishanzisisika izvi. Zvakiitika zvazvinhu zvakiitika nevanhu vezimbabwe iyi zvakangooma, hatichazvinzwisisa izvi. Tiri kutanga kubhurema pana kochi wedu chaiyo kusvika kuna Musoni. Anosabhura vanhu vari kutamba, asabhura kamusoko, osabhura tichavapuwa vanhu vacho vari kupa puresha pabhora. Abva auraisa gemu. Apa achiona kuti mukati macho zvinhu zvakaoma. Ameroti ndiko kwawaita atodzokera kumasemifinal, otosvika kumasemifinal, ndiko kumasemifinal kwawaida Europa.
Chirongwa chenyu tinoita ndirini munatigonera mutandadza muchichamuteta mukuti zivisa zviri kuitika kuti rambai makadaro nebasa renyu musadzokere kumashure.
Magadi zvenyu vashamarari reStudio 7 zita rangu ndinoitwa Silvanos Mucheri. Ndafanira kupinda muchirongwa cheStudio 7. Ndoda kutaura nyaya yemamiriro akaita nyika yeZimbabwe iri kutaura nawo munanga kuti aindirodyusa imwe mari. Ya, kuindirodyusa imwe mari ini ndokutsigira. But zvandisingatsigiri ndezvekurambidza mari yagara itori pabasa iri kutobetsera nyika vachirambidza mari isati yakuzivikanwa. Which means that it's better to introduce the Maria in Zimbabwe. Then you can have a Kuna Kushanda Kwayo. Do Pawanos was here for the current Shanta Maria. Don't case another churches, another pastors, another bishops. You can preach Jesus, then people they know. If you want to preach things which is good, Unofani Wakuparida, which is singer and be Zilipo, as the Uchira Zandina was really better than Zagara Zilipo, Kudukurabizavan, you can any crisis the Rafanani.
Makadi makadi ni vashamarira vestudio 7 nemhuri yeZimbabwe yese ndinokumhuresa panguva dzino. Ini ndinoitwawo Mike Craig ndinobvawo kuzakajerera. Ndinodawo kutaura panyaya yenyika yedu. Nyika yedu kuti ibudirire kana kuti tive nokunodya zvakanaka kana kuti tive nokunodzokera kumakare kwedu tichishandisa US kana Forex. Chinongodiwa apa ndechekuti vatungamiriri vaviri vanoti vaMnangagwa naPresident Chamisa vanofanirwa kubatana kuti vaone kuti nyika inoita sei, kuti vaobatire panhu pamwe. Ndivo vanhu ivavo vakakosha. Wavari kungosiya iyeye President Chamisa ndiye une zvese. Ngavambomupawo mukana.
Chandi chiripo chaariro sei ndawe mabhizinesi ivo vanoda kukakureta zveside ravo, vanotaura side ravo, havatariri side rero ruzhinji because isu handizi zvinotenga zvo. Saka vakada kuda kutikomesera ivo voda kuti kwai zvidhonga zvitengesewa nemaus kana nemaranzi. Isu tii zvinotenga tichedi nemaratgs ivo vorambi, unwe zvingaita izvozvo. Mamundi vanenge vaitotora zvisingaiti. RTGS ndiyo inofanira kungototenga mari iyo. Kuti zvokuda kuti kwaanzi kaichini. Ivo vanoda kutarira side ravo, ngavatare maside ese kana kubvunzawo vanhu vasiri vemabhizinesi. Kuvati vanhu vasiri vemabhizinesi vanoti kuti hosi dzinotenga. Ivo vakada kutora zvinoda isi izvo zvodenda pakuti fosa titsvage maranzi kana maiesi. But mari yedu tinayo yatitinayo tofanira kuti tishandise iyoyo. Ndiyo tinofanira kuti tishandise mari yedu.
Mangwanani mangwanani washamareri Studio 7. Inini ndoda kuisawo maonero angu ndinoitwa Maurice Makoni. Maonero angu anoti handisina confidence mupolitics dzemuZimbabwe. Kozi katarisa kuZANU-PF kwacho iri kungounza confusion every time tichinjirwa mari tachinjirwa iyo. Because nezvi makambani atinoshandira atomira mabasa nenyaya yekuti vachaziziva kuti voita sei ndezvipi zvatinofanira kuita. Saka taatombomiswa mabasa kuti chimboendai kudzimba motozokudedzai. MDC yacho irikungosiya vanhu vachingoparara nekutambudzika. Vanhu vatori redi zvekare kare kuti vakangowana bedzi vanovati vatungamiriri wavo vachiti anonga izvi zvengazvichipera vanhu vanoda. But confidence yacho dzatopera. MDC yacho iri kuita nge project yeZANU-PF kunzi nyararai musataurengo hukurai hukurai muri kure. Hazvina zvazvichatibetsera izvi. Parikuda vanhu vane hushingi chete sei nana sasesana tajamukawo. Upenyu hwevanhu hwofamba hweienda mberi. Ngadai Mwari atibatsirawo kumana zvinhu hazvina kumira zvakanaka. Takutoshaya kuti totangira pano.
Tinokumbira kuti mugadzirise shuwa nyika tarwadziwa. Tinokumbira Studio 7 batana nevanhu ava tarwadziwa serious. Nesimba tichina kana rikutaura chaku chaiko. Takuvara nguye kuno kuZimbabwe. Zvakaoma nendiri kutaura ndiri kuno kuSouth Africa.
Avo vanga vari vateereri veStudio 7 vari munzvimbo dzakasiyana siyana vachitaura vega maonero avo. Aya mashoko avo asina chekuita neStudio 7. Tinokumbira kuti musatuka vanhu uye itai mameseji enyu mapfupi muchitaurawo zvakanaka kwete kukurudzira kurwisana. Mameseji enyu mazhinji tinotadza kumashandisa pamusoro pemashoko ekutuka anoshandiswa nevamwe. Tinokukokai kuti mutitumire mazwi enyu paWhatsApp number dzinoti 001-202-465-0318 muchitaura zvamunofunga. Rimwe ramauto arikurisana muLibya rinotungamirirwa navaFayez al-Sarraj rinoti ratora guta reGaran riri kuchamembe kweTripoli iro range riri pasi pemauto anotungamirirwa naGeneral Khalifa Haftar. Chikepe chevanhu vanobatsira vamwe chinonzi Sea-Watch chekuGermany chapinda mugungwa rinotongwa neItaly chakatakura vapoteri makumi mana nevaviri vange vofira mumvura padyo nemahombekombe eLibya. Hurumende yeItaly yakati mwedzi wapera kuti ichatora zvikepe uye ichagozvesera varidzi vezvikepe vese vese vanotakura vapoteri ichipinda navo muItaly. Vanotsvaga rutsigiro rwekuti vadomwe nebato reDemocratic Party kuti vazokwikwidza neanenge adomwa nebato riri kutonga reRepublican Party kuita mutungamiriri weAmerica. Vari kuita gakava kana kuti debate izvozvi kuMiami kuFlorida. Pari zvino Democratic Party ine vanhu vanopfuura makumi maviri nevatatu vanoda kupiwa mukana wekukwikwidzira utungamiriri hwenyika gore rinouya ra2020. Tabata vanodzidzisa zvematongerwo enyika paAmnesty College Dr. Chipo Dendere kuti vatudze pamusoro pemadebate aya. Dr. Dendere, makadiniko.
Tiripo makadiwa.
Ndini makatarisa kama gakava rirukuitwa iri, ndini makatarisa debate rirukuitwa iri ku Miami ku Florida. Chisha mga titaurira, chisha manzwa.
Anya ya zacho wanwaruku pisana shaka umarara. Asinda wana kunge nyaya ye immigration ya mingi ya kawuma chaisho wanwisi. Chukit kabanchukit ma Democrats askunya nisa kuita disagree. Vese wari kudiviri mecheche ndo maone rangu. Vese wari kutipano diwa comprehensive immigration reform. Vese wari kuti ivo vanu da kuti vanu wari kuya kusika asylum. Wari kutiza shunjaka siyana siyana uondo. Kupa kunika zawa kwa nise kupinda ma America wasi nga sungwe. Shuburiki zani mpana nito wabudis kwa makusenu ya wababa wa shaika. Ni mwana wawo ane 23 months vachiza kuswima kutubawo ya America. Saka munwesa daira chiti iwo kana vava mtunga miriru wenyika. Vanigi vachita kuti ma immigrants akwane siku ya America. Chichipiri vashinji wawo varu kumbumirana kuti vanoda kutipavene healthcare provision iri universal to some extent. But vano siyana vamwe sa Amy Klobuchar weku Minnesota. Varu kuti iwo vanu wanufana kubani ma options Medicaid, pamwechete ni private insurance, asiwamo wari kuti sa mayor ku New York wari kuti panofanira kuva ne universal healthcare kuti munhu wese anokwanisa kungoenda kunorapwa chiro muchipatara chaanoda. Nyaya yekuva affordability yezvikoro mauniversity yambobuda, vanhu vanosiyana pakuti anozobhadharira vana vevapfumi ndiani. Amwe vanga vachiti ivo maloans emastudents yese anofanira kubviswa, asi vamwewo vari kudivire kuti kana tikadaro zvinoreva kuti nevanhu vanobva kumuridzi nemari vanobvisirwawo mari dzavo.
Pane zvamaona kusvika parari zvino, wamunoona sekuti ari mberi kwevamwe ndiani?
Ndoda sekuti Elizabeth Warren ari mberi, but ari strong pamadomestic issues. Asi haasi very strong pama international issues, even panyaze migration ninyaya ye Iran ya buditwa. Ipapo ndaona hungeva Castro viku Texas vanenge vanombopindira o very strong. Chimwe chakachitika mudebate chashamisa vanhu vazhinji pa social media ndechekuti vanhu vanga vachitaura ne Spanish. Varipo vanhu vatatu vadaira mubvunzo ne Spanish. Even though mubvunzo yacho inge yabvunzwa nechirungu. Saka handizivi kuti inhau dzeinclusivity here kana kuti vari kuedza kuapila kumavotes ema Hispanic voters. But it's the first time ndazvoona zvichitika mudebate yemacandidates muno muAmerica.
Dr. Dindere, tinotenda chaizvo nezvamatitaurira. Vanodzidzisa zvematongerwo enyika paAmherst College kuAmherst kuMassachusetts, Dr. Chipo Dendere ndanga ndichitaura navo vari kuMassachusetts muno muAmerica. Nguva yedu yapera, tombotarisa zvanga zviri munhau. Sangano revashandi vemuzvipatara reHealth Apex Council rino richaramba richienda kumabasa kwemazuva maviri chete. Vamunangagwa vanoimbisa vechidiki yebato ravo kuti vachaomba komisheni ichaferefeta nyaya dzeuori dzakataurwa nevechidiki ava. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Kawande ndiri muWashington DC ndichiti mosara zvakanaka. Thank you.